regai tiyeuchidzane kuti izvi zvinhu izvi paitwa ngava Mugabe zvakanga zvichiitika chaizvo. Yanga iri nzira yekuda kunyaradza kuti kodzero dzevanhu dzisaonekwe kuti dzakanganiswa. Tikatarisa iko zvino, nyaya iri kuitika nekupambwa kwevanhu vachinorohwa, vachinwisa masuweji kana kuti vachivhiringwa kusvika panguva yekuti iwa vachatozivi kuti vakuitei. Zvatanga futi, saka iyeuchidzo kana iyambiro yatinoda kupa kuhurumende kuti zvinhu zvakaita sezvizvizvi hazvina nzvimbo munzvimbo inonzi ine demokrasi seZimbabwe. Vanhu vanofanira kutaura, kuratidzira, kufambidzana nevanhu vavanoda kana nemapato avanoda pasina kutyikidzirwa, pasina kurohwa, pasina kumbunyikidzwa. Ndokuti vepanze vazoziva kuti Zimbabwe ine cherechedza chose kodzero kuburikidza nekuremekedza kodzero dzevanhu.
Regai tinzwewo kuna vacherumhanzi, vacherumhanzi munotiwo.
Zvinotaura vamachiya ndizvo chaizvo izvo, ende munhu wega wega anogara muZimbabwe anozvikurudzira kuti izvozvo zvinge zvichiitwa. Ndo zvinozonzi Zimbabwe ine peace kana kuti ine security, vanoda kushanya vanouya. Asi pandinongopokana navamachiya ndopo kuti vari kunenera hurumende, ipapapa ndo pane nyaya. Hameno kuti evidensi dzacho idzodzo vanodziwana kupi? Inini zvangu handitauri hurumende, handishandi kuhurumende, asi somunhu anoongorora nezvamatongerwo enyika unongoona kuti apa pleni yakutopiwa nhingi zvisina proof. Uchienderera mberi nenyaya rataura kuti yama human rights, shuwa mukatarisa mune muZimbabwe zviri documented, zviri kuzikamwa kuti dambudziko riri muno muZimbabwe raita kuti nhasi Zimbabwe ichene masanctions akadaidzirwa neimwe political party. Zvinozikamwa izvozvo nomunhu wose ari muZimbabwe. Nhasi uno the American government ine embassy munemo inozikamwa kuti ndiyo iri kukonzeresa. Asi hatina kumboona vana vamachiyava vari mberi vachimacha vachienda kuembassy yeUSA kuti onai maparadza ruzhinji rweZimbabwe, kana malawyers madoctors acho vakapata maplagas vachiratidzira havatarigiri zvose izvozvo. Saka unozoshaya kuti mahuman rights avanotaura ndeapi. Ndinoda kukumbira Studio 7 namaZimbabweans kuti munhu ari kutikonzera izvi iAmerican government, tose ngati machei tinoratidzira ndopa nenyaya.
Vamachisa, hanzi muri kunongedza kuhurumende, pane proof here kana chiratidzo chekuti hurumende ndo ine chekuita nekupambwa kuri kuitwa vanhu?
Ndaikumbirisa kuti gona vapotera vadzose pfungwa dzavo, vazive kuti President vamunangagwa vakaisa pachinzvimbo inonzi Commission of Inquiry yaitungamirirwa navamuhande. Saka izvozvo izvo kuisiwa kwakaitwa commission iyoyo tavaona kuti pakaitika mirishonga nekupfurwa kwevanhu musi wa 1 August. Hatidi kuita sokuti hatizvizivi izvozvo. Taurai henyu nemapoliticians nenyaya dzemasanctions. Asi ndoda kukumbirawo kubvunza kuti kana iwe ikamuwa yose nemunhu umwe chete muZimbabwe, masanctions here? Corruption yatiri kutaura nezvayo iyi nhasi, masanctions here? Ngatiregei kurova tsvimbo takaviga tsvimbo, ngatingonangai pazviri. Ndoda kukumbirisa futi kuti kana tichitaura nezvemahuman rights, hatiregei kuvhara rimwe ziso.
Zvinei
nemasanctions?
Ndatanga ndichibvumirana navo kuti kushungurudzwa komunhu negovernment one political party yake zvakashatisisa ende hatizvimbozvitarisisi izvozvo. Asi ndiri kuti ivavava vanotaura nezvamahuman rights ngavaone kwese kwese sekutaura kwavaita. Iye zvino makaona masaga emarekeni akabatwa namapurisa, masaga amatombo akabatwa namapurisa. Ngatizvibvunzei kuti munhu wakauya neaidhiya rokundonunga hungurudo dzichavhoiswa parekeni aida kuzvishandisa pamhuka here, pashiri here, kana pavanhu? Asi tinozowana kuti ndezveba matongerwo enyika. Saka ava vanotaura nezvekodzero dzavanhu ngavatange vaadresa mapolitical parties kunze.
Tembozwa.
Kakisa pepa.
Kuna vamachisa.
Chiri kundishamisa iko zvino. Ndechekuti tave muna 2019. Mutungamiriri wenyika akatombotaura kuti hai mashankisho tapfuura pazviri hatiregei kubhura bembera nezvo. Ngatitarisei kuti tosumudza sei nyika yedu. Saka ndiri kushaya kuti mashankishonzi aya azongochinja all of a sudden ototanga kunzi ndiwo abata zvinhu nokuti
hai no mukuru wangu ngatichinorechokwadi musaita sokunyimira
ndombokukandirai mubvunzo iwo musakanga muchazuro futi nehope
aa musarova imbwa makaviga mpinyi
zvendaindirira mberi chiri manzu ndinindapiwa ndinindapiwa kana wokuti awo
mukanganaiwa
wenu but makuchidzorera kumashureka makuchidzorera kumashureka nyaya yemasanction it's a burning issue
vachiri manzu mirai vapedza nekuti nguva dziri kufamba
ndaizokurudzira mhuri yeZimbabwe kuti chese chese chamaona chiri pa next door chinoita sekuti muvhunduke kuti pari kuitika zvimwe zvinhu musamirire kuti pazonzi pashaikwa munhu nokuti muripo taurirai chero vamunavo tine maWhatsApp tine mafoni ngatingotaurira nai kuti munharaunda muno muri kuitika zvakati
vachiri manzu petai chirongwa
ndandichingokumbirisa kuti dei nyika yedu tafungirana tashanda pamwe chete tosiya nezvokuva nechindini chokuti inini rendandizviite nokuti ndinowana mari kuti mhuri yangu igute haugoni kurarama uri woga muno muZimbabwe unorarama navamwe nandasahwira nezvimwe zvakadero asi above all chiri important ndekuti nyika ino yeZimbabwe ngaibudire nokuti hakuna imwe nyika yatinayo ino ndiyo nyika yatakazvarirwa ndiyo yatasiyira vana vedu.